vachitaura pakukumikidza chirongwa chegwemombe Wetlands Conservation and Market Gardening Project kumaruwa ekuchikato kushurugwi nechitatu. Amai Bronett vakati hurumende yeBritain inofara zvikuru nenyaya yekuti bumbiro idzva remitemo yenyika rinokoshesa kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Amai Bronett vakati zvakakosha kuti hurumende ichiita kuti pave nemitemo inoenderana nebumbiro idzva iri, vakatiwo kubatsira vanhukadzi kuti vakwanise kuzviriritira ivo pachavo pamwe nemhuri dzavo kunobatsira kuti nyika ibudirire.
The Shona saying Musha Mukadzi gives us a good clue that empowering women empowers families and communities, and the communities and the country prospers.
Muzinda weBritain wakapa zviuru gumi nezvishanu zvemadhora kuchirongwa cheGwemombe Wetlands and Market Gardening Project. Pasi pechirongwa ichi, icho chiri muWard 7, madzimai makumi matatu nemumwe uye varume vana vakadzidziswa kuchengetedza matoro mukurima mumagadheni, pamwe nekupiwa fenzi nemapango ekukomberedza gadheni yavo uye kupiwa mbeu nezvinoshandiswa mugadheni umu. Gadheni remushandira pamwe uyu riri panzvimbo inosvika hekita rimwe chete nechidimbu uye rine muriwo nebhinzi. Sachigaro wemushandira pamwe uyu, amai Loveness Muhanda vaka, vanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakawana, vachiti vasati vawana rubatsiro urwu vairima mumagadheni madiki vachisangana nedambudziko rekudyirwa zvirimwa zvavo nekuda kwekuti magadheni aya aiva asina kuvakirwa.
Tine mufaro wakanaka nenyaya yekuti tava muwaya, uye waya yedu yakakura, inotipa kurima kwakanyanya, uye inotibatanidza pamwe chete tichiwedzerwa ukama. Tine nherera dziri mumushandira imomu, tine vakachembera vari mumushandira imomu vatinopota tichibatsirana.
Kunze kwekita zvegadheni, nhengo dzemushandira pamwe weGwemombe dzakadzidziswawo nezvekudyara miti yemichero uye kuchengeta nyuchi. Imwe nhengo yemushandira pamwe uyu vachamunorwa chinyongo, vanotiwo chirongwa chekuchengeta nyuchi chichavabatsirawo zvikuru.
Taitambudzika zvikuru nokuti dzimwe nguva takuenda munana October mvura yacho yobva yapera, takutanga kutambudzika, miriwo yedu yooma tisina chatambowana. Saka izvino takaiti goro zvakanaka nevakuru vakativinga vakatigadzirirawo chiuya chakakwanisa kuti chibate mvura. Izvino hai tinofunga kuti chero kumaketi chaiko chaiko nezvatiri kuita nezvatakaitirwa, tinoona kuti zvichaendeka chaizvo chaizvo, tiri kufara nazvo.
Vemushandira pamwe uyu vakavaka kadhamu kadiki murwizi Gwemombe rwuri pedyo negadheni ravo. Imwe zvenhengo yemushandira pamwe weGwemombe, amai Grace Chuma, vanoti kuvakwa kwekadhamu kadiki aka kunoita kuti vakwanise kurima magadheni mavo kunyange muchirimo. Mumiriri weShurugwi South vatapiwa matangaidze avo vaivepowo pachiitiko ichi vakatenda muzinda weBritain pamwe nevesangano rinoshanda rakazvimirira rega reShurugwi Partners nekuunza chirongwa chemushandira pamwe uyu, vachiti zvirongwa zvakadai zvinoita kuti veruzhinji vakwanise kuzviriritira. Nakamira Studio 7 kuchikato kuShurugwi, ndini Taurai Shava.